Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro Chivabvu 14, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiririri weHarare West muparamende, muzvare Jesse Majome, vanoti vari kukwikwidza musarudzo yekutsvaka achamirira Harare West vakazvimiririra. Mutungamiriri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance, BZA, vanowa manyika, vanoti bato ravo harina kubatana nemamwe mapato anopikisa kana kupinda mumibatanidzwa iripo nekuti hazvisi kuoneka kuti mapato aya akamirirei. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato MDC inotungamirirwa nava Welshman Ncube rapedza sarudzo dzeprimary elections mumatunhu arakapiwa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru webato reMDC inotungamirwa nava Welshman Ncube, amai Miriam Mushai, vaudza Studio 7 kuti sarudzo idzi dzakaitwa maconstituency 31 pamaconstituency 32 arakapiwa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Amai Mushai vati sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka chose pasina mhirizhonga kana zvimhinga mupinyi zvakaitika.
Pama 632 atakapiwa iwaya muchibvumirano cheMDC Alliance Agreement, takapedza kuita sarudzo yemamembers of parliament ese vachange vachitimiririra, vachimiririra alliance pasarudzo iri kuuya yemuna 2018. Sarudzo yedu yakafamba zvakanaka nekuti takatanga taita consensus kuti vanhu vakwanise kutaurirana, vanzwisisane, tisare tane munhu wani anenge ari ndiye achazomiririra constituency iyoyo. Takaenderera mberi kuti titarise tione kuti tinogona kusvika sei pacandidate imwe chete. Tine vanhu vakawanda zvikuru sei vanga vakaapplya vakataridza chido chekuti vari kuda kumiririra bato uyezve vachimiririra alliance.
Mutauriri webato reMDC vakurawo nechiwai vatsinhira mashoko amai Mushai vachiti constituency yeHurungwe East chete ndiyo isati yapedza zvesarudzo idzi.
Tabuda nefinal list nemudorododo wevanhu vachamirira MDC gore rino. Vatichaisa kuMDC Alliance ndivachange vachibatana nevamamwe mapato mukuita basa pana 2018 vachimiririra vanhu maconstituency akasiyana-siyana. Tasaregwa neHurungwe East ndo yatamirira kuti vanhu vataurirane kana kuti vaende kumaprimary.
Vachiwai vati vamwe vevanhu vanozivikanwa vachamirira bato ravo pasi peMDC Alliance vanosanganisira ivo amai Mushai pachavo, avo vachakwikwidza kukuwadzana East inove iri kumirirwa navaNelson Chamisa pari zvino, uye vaDavid Coulthard, avo vachakwikwidza kuBulawayo East. Pari zvino constituency iyi iri kumirirwa namuzvare Tabita Kumalo.
Pavanhu vachamirira MDC musarudzo dziri kutevera, pavanhu 31 chete vabuda out of vanhu 32. Tiri kuona kuti pana vaDavid Coulthard ndiye changa iri candidate yeMDC Alliance kuBulawayo East. Tiri kuona pana vaEdwin Mushoriwa vachamirira MDC Alliance kudziva rasekwa. Tiri kuona pana mai Miriam Mushai vachamirira MDC Alliance kukuwadzana. Tiri kuona pana vaNimrod Mulunga kuvhungu. Tiri kuona pana madzimai amai Tamari Chimanzi kuMazoe West, amai Mo Blessing Charuma kuChegutu East. Ndo vamwe vanhu vashoma pavanhu makumi matatu nomwe chete vane mazita abuda pari zvino.
Kupiwa zvigaro makumi matatu nezviviri kwakaitwa bato reMDC inotungamirwa navanwewe kwakakonzera mutauro muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vamwe vachiti bato iri haraifanirwa kupiwa zvigaro zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sarudzo dze ZANU PF dziri kudzokororwa dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika dzaitwa munzvimbo dzakasiyana siyana nhasi paine kugunun'una. Bepanhau reHerald rinoti sarudzo idzi hadzina kuzoitwa kuGlenview South mushure mekunge kwaita kusawirirana pamusoro pemiganhu yeconstituency iyi. Kumutare North vamwe vanhu vanonzi varamba kuvhota mushure mekunge vawana pamabalot paine munhu mumwe chete wekuvhotera. Kumutare West kunonzi mumwe anga achikwikwidza vaFred Mushipe vawana zita ravo risipo pamagwaro ekuvhotera. Studio 7 yaedza kubata vanoona nekufambiswa kwesarudzo idzi vaEngelbert Rugeje, asi vanga vasingadairi nharembozha yavo. Sarudzo dzeZANU PF idzi dziri kudzokororwa mushure mekugunun'una kwevanhu vakanga vakundwa musarudzo dzekutanga. Ntunga Mili Nkomo weStudio 7 abata sachigaro veZANU PF kuUK Province vaNick Mangwana, avo vanoti vari kuona sarudzo idzi dzichifambiswa zvakanaka.
Chishuwo chebato reZANU PF kuti maprimary aya afambe zvakanaka. Kusafamba zvakanaka kwakaita ranga risiri bato rakaita kuti asafamba zvakanaka. Hongu bato rinogona kuva ranga rine parakakonewa. Mhosva yebato yanga iri yekusaunganidza zvinhu zvinodiwa kunguva dzakakwana, maballots and so on, the logistics kuti maelections aitike zvakanaka. Zvinova zvakaita kuti vamwe maelections aitike very late, vamwe vanhu vasavhota, vamwe vaende kuti vamwe vadii. Zvimwe zvakaitika zvazvo zvokuti mavoters roll anova masell registration, vamwe akaitambwa tingoringo, vamwe anga akabiridzikwa nezvimwe zvakadaro. Kwazvakanyanyisa kuitika zvinhu izvo ndokwakaita kuti kwakune umbowo hwakanyanyisa ndokwakanzikakuitwe run fort. Pari zvino tiri kutarisira kuti vanoadministra maelections acho vakaisa zvinhu in place in such a way kuti hazvisi kuzoitika futi. Asi kana kuti kune vanhu vacharamba vachiedza kubirira here, izvozvo takagara takataura wani kuti nyange tikawanza matare akaita sei, tikawanza majera akaita sei, tikazadza nyika mapurisa, mbavha hadzishayikwe, kune vanoteedza kuba. Hongu tinogona kuisa zvinoita kuti vakaona mupurisa vamire kuba vafunge kaveri nakatatu, asi kuba kuna vanhu vachateedza kuba. Ndo musikirwo wavanhu.
Asi kutaura kuno kune vatsigiri veZANU PF vari kugunun'unawo kuconstituency kwava mutsvangwa, vari kuti aiwa zvina zvina kufambiswa zvakanaka, nekuti munhu akanga akunda vamutsvangwa akunzi achakwikwidzi pari zvino. Muri kuzvionawo sei izvi?
Tingangoti vanhu vari kupotsa nyaya imwe chete. Munhu akanga achikwikwidza vamutsvangwa haana kunzi haachakwikwidzi. Aiwa bodo. Munhu anga achikwikwidza vamutsvangwa, Comrade Mutendereke, vakati ivo havachakwikwidzi vamutsvangwa. Ndo mutsauko. Munhu paanonogadzirisa manomination papers ake, paanonotanda CV yake, isarudzo yaanenge aita kuti ndauda kukwikwidza. Kana munhu iyeye akasarudza kuti handichada kukwikwidza, ndo free choice kaya tikutaurai kuti munhu anozvisarudzira zvaanoda kuita semunhu mukuru.
Avo vanga vari vaNick Mangwana, sachigaro veZANU PF kuUK Province, vachitaura parunare naNtunga Mili Nkomo weStudio 7 parunare. Mutungamiri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance, BZA, vanowa manyika, vanoti bato ravo harina kubatana nemamwe mapato anopikisa kana kupinda mumibatanidzwa iripo, nekuti hazvisi kuoneka kuti mapato aya akamirirei uye kuti gwara nezvinangwa zvavo ndezvipi. Vamanyika vanoti bato ravo ndiro rega rine gwara uye ndiro rakatanga kubudisa gwaro regwara revimbiso yaro kuvanhu, izvo zvavanoti zvave kutevedzerwa nemamwe mapato. Vamanyika vati chinangwa chebato ravo ndechekukwikwidza munzvimbo dzese dzeparamende, seneti nekanzuru. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamanyika kuti tinzwisise mamiriro akaita zvinhu mubato ravo.
Saka iye zvino tanga tichiri panguva yekudzidzisa vanhu vedu zvinangwa zvedu nezvimwe zvakadaro. Saka tichangopedza izvino musangano watanga tine vanhu 450 mamobilizers edu emuno muHarare. tichita training uye zvino kuzova commissioner kuti vachienda iye zvino kunoita zvavanofanira kuita.
Kose vanga vasati vatanga kuita basa?
Ano vanga vachipeta basa kungoti zvatinoita ndezvekuti hatingobudisi zvinhu zvatiri kuita kuti munhu wese wese aziye zvatiri kuita. Aiwa, kuvaunganidza ivavo 450 zvinoreva kuti pane basa ranga richitoitwa kare.
Bato renyu richaitawo here maprimaries?
Approach yedu isusu ndeyekuti tinopinda mucommunity, as you know, tinonzi Build Zimbabwe Alliance. Saka tinopinda mucommunity tobatsira kuidentify maleaders. Toita process yedu isusu mucommunity machona imomo yekubvumirana nevanhu vemucommunity kuti leader wavari kuda ndiani. Kana tadaro toita investment nemamba leaders. Vamwe vachona vanhu vachamira kubato redu vanhu vanga vari vanobva kune mamapato. Saka tinzi Build Zimbabwe Alliance. Hatisi kungo misa vanhu vati kudee Build Zimbabwe Alliance chete. Asi vamwe vanhu vanenge vatoenda through maprimaries avo kune mapato avo kana kuti vari maindependent vomira on our platform.
Hurumende yenyu ichasiyana sei nemamwe mapato atiri kuona?
Zvinotangisira panyaya yatiri kutotaura iyoyi yetraining. Kuelekta munhu asati amboverenga iya inonzi Urban Councils Act, kuzvikuvadza kuelekta MP asati amboverenga constitution yeZimbabwe. Asingatombozivi kuti zvaakatarisirwa kuti aite kana aelekwa ndezvipi. Kungozvikuvadza.
Sei bato renyu risina kupindawo mumaalliances namamwe mapato anopikisa?
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanofanira kunyatsoziva kuti vanhu vari kukwikwidza ivavava chaicho chaicho chavari kuvimbisa ndechipi. Mukazvitarisa iye zvino tisu isusu veBuild Zimbabwe Alliance vakatanga kubudisa inonzi manifesto yedu. Saka nyaya yangoti tingomhanyira kungonobatana, hatizivi kuti vamwe vachona vanenge vachizoti vari kuita varoda kuzoita chii kana vapinda muhurumende.
Avo vanga vari mutungamiriri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance vanowa Manyika vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. Mumiririri weHarare West muParamende, Muzvare Jesse Majome, vanoti vari kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achamirira Harare West vakazvimiririra. Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi.
Muzvare Majome vazivisa kuti vachakwikwidza sarudzo yemuHarare West vakazvimirira zvichitevera danho ravakatora mukupera kwesvondo rekubuda musarudzo yeprimary mubato ravo reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa. Muzvare Majome vati pane chitsotsi chiri kuitika pakufambiswa kwesarudzo yemaprimary elections.
Vadiwa vagare vemuHarare West, muswe chishanu, muswe 11 May, ndakakuzivisai kuti ini ndakasuduruka kubva mumakwikwi ekuva ekumiririra MDC Alliance kumuHarare West pasarudzo dzichauya dzeNational Assembly. Zvikonzero zvandakapa ndezvekuti ndakaona paine kumbunyikidzwa nekusafamba zvakanaka nechandingati chitsotsi nekungomonyorodzwa kwemafambiro enyaya iyoyi. Vazhinji venyu vakada kuziva kuti sei ndadaro, ende chokwadi ikodzero yenyu munofanira kuti munge muchiziva kuti chii chakaita kuti nditi izvi zvanyanyomonyorodzwa hazvichaiti sarudzo yakanaka. Chikonzero chinonyanya kuti sarudzo dzeprimaries dzakatoregera kuva sarudzo, dzangosara dzave ingangonzi kana lottery yekuti panongozobuda anenge abuda imomo anenge aita laki rake ahwina, nekuti anenge aine makadhi akawanda emamemba aanenge akwanisa kutenga. Kwete kuti ive sarudze kuti vanhu ivo vemuHarare West vanoti anoda kuvamirira chaiye ndiani.
Muzvare Majome vati vasangana nemutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMugen Komichi vakavaudza zvikonzero zvaita kuti vakwikwidze vakazvimirira.
Zvinhu zvakaita sekuti voters roll racho richanzi vanhu ava vanovhota riri kupi rati rabuda here, pari zvino hazvinyatsooneki kuti riri kupi rati rapapi, nekuti nanhasi vanhu vari kungotenga nekutengesa makadzi. Zvichazotarwa rini kuti apa zvakwana, ava ndivo vanondovhota. Uyezve tiri papo nekuti chero maballot paper achazonzi achaprintwa, kuchazikanwa sei kuti achange ari mangani, ipo pasingazikani kuti vacho vane makadhi kuti vachavhota ndivanani nguva yadi, inonzi chichiringa zuva chatotsvuka kudai. Ndatarisa zvese izvozvi izvi nezvimwe zvandakanyatsozivisa musangano wedu, kunyanyisisa vice chairman vaHonorable Senator Komichi vandaona nhasi.
Muzvare Majomi vati havasi kuda kupinda mumutambo unoita semakasi izvo zvinotsikirira kodzero dzevagari vemudunhu reHarare West.
Ndinoramba ndakamira pandaka pachinzvimbo chandakataura kuti inini ha ndasuduruka hangu nekuti chi aya hasisiri makwikwi. Ndinoda kuzvechoka ndikukwikwidza kuti ndichivo vanhu ndikumbira kuti vandivhotere kana vachiona ndichikwanisa kuita basa. Asi izvi zvelotari aiwa kwete, handidi hangu kupinda mutambo wemakasi.
Mumwe mugari amai Majori Chombe vati havasi kufara nekutukwa kuri kuitwa Muzvare Majomi pasocial media nevechidiki vanozviti ndeve MDCT.
Zvinhu zvinosingafambi zvakanaka, vana vadiki vangu vachingotukirira. Wachituka even musocial media platform yedu wangu achimu wachingomita like kumukumura enda pano kwachituka achiti machembere hamuna basa ngaende taitongo try by all means kuti mudefende nokudzora vana vashe kuti hamuna kufanira kupota muchingotaura kudaro especially kana muchitaura kamusapo poze fanga mukusoropoza ifinona kuru nekuti ndisi ma residence achona.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakomichi kuti tinzwe divi ravo panyaya yanetsa mubato ravo. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti hadzisi kufara nezviri kuitika mubato reMDCT sezvo paine kutyorwa kwemitemo yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yazurura muzinda wayo mutsva muguta reJerusalem kubva kuTel Aviv. Vanhu vanoita makumi mashanu nevaviri vange vachiratidzira nekurwisana nemauto eIsrael vafa uye mazana evanhu vakakuvara pamuganhu weGaza Strip. Mapurisa muIndonesia vanoti nhasi vanhu vashanu veimwe mhuri vakarwiswa nemabhombi muzinda mukuru wemapurisa muguta reSurabaya pakakuvara vanhu gumi. Television yemapurisa yaratidza zvimudhudhudhu zviviri zvichisvika paive nemapurisa mabhombi risati raputika. Pakakuvara mapurisa mana nevanhu vatanhatu. Kurwiswa uku kwaitika zuva rimwe chete mushure memhuri yevanhu vatanhatu yakarwiswa chechitatu muguta iri pakafa vanhu gumi nevatatu vamwe makumi nemana nemumwe chete vakakuvara. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanasikana kuti vasajairira kugaronwa mapiritsi ekudzivirira kubata pamuviri anonzi pachirungu maemergency contraceptive pills, asi kuti vashandise nzira dzekuronga mhuri kana voita zvepabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mapiritsi ekudzivirira pamuviri aya anonwiwa mangwanani mushure mekunge munhu aita zvepabonde asina kudzivirira nemakondomu. Mapiritsi aya anonyanyosikanwa nezita rekuti morning after pill. Nyanzve munyaya dzeHIV and AIDS amai muchanyara mukamuri vanoti kunyanyoshandiswa kwemamorning after pill kunongoratidza kuti vechidiki vari kuita zvebonde vasina kudzivirira.
Vechidiki vane dambudziko rekuti ukaona vakuita zvemorning after pill kureva kuti varita bonde risina kudziviririka. Saka naizvozvo vanozvisa panjodzi huru yekubata zvirwere zvepabonde zvakafanana kunyangwe neHIV. Izvi hazvikurudzirwi nokuti kana vachigara vachitora morning after pill iyoyo kureva kuti kunyange upenyu hwavo huri hauna ramangwana rakajika nenyaya yeutano. Vanasikana vanotya kubata nhumbu pane kubata zvirwere, saka dziviriro yavo zhinji iri pakudzivirira nhumbu kwete kudzivirira zvirwere zvinowanikwa pabonde. Saka mufungo wavo ngaive pakuti vadzivirire zvirwere uyewo kudzivirira pamuviri kwete kudzivirira pamuviri chete pasina kudzivirira zvirwere.
Amai mukamuri vanotiwo tsvagiridzo dzakaitwa dzinoratidza kuti kushandiswa kwakanyanya kwemapiritsi aya kunoita kuti vanhu vawedzere kusimba kuita zvirwere zvakadai semaovarian cysts nezvimwewo.
Kunze kwezvirwere zvepabonde pane imwe tsvagurudzo inototaridza kuti vana vanogara vachishandisa mamorning after pill ava vanogona kuita significant weight gain kungowedzera miri kufuta kana kuzopedzisira vaita pamwe pacho depression kana kuita zvimwe zvirwere mastazvo neshona anoti netsei like maovarian cyst kana magallbladder, kana kuzopedzisira vava futi neblood pressure yakakwira kana kuita ectopic pregnancies kuye kwokuita mwana nhumbu inoibatira mutsinga dzimwe dzezvibereko. Saka zvinhu izvi zvino zvakawanda zvokuti vana havakurudzirwi kuti varambe vachiita zvinhu zvakafanana nekutora mamorning after pill. Pane dzimwe nzira dzekuronga nadzo mhuri dzakasiyana-siyana dzinogona kushandiswa kuti vana vasaita pamuri.
Chiremba vanoshanda nesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nicholas Wazadza, vanotiwo pamusoro pekuwedzera kusimba, mapiritsi aya akaramba achinwiwa haazokwanisi kudzivirira pamuviri. Vawazadza vanotiwo vanoyambira vechidiki kuti kunwa mapiritsi aya hakudziviriri zvirwere zvepabonde.
Chinhu chatinoona chiri kutarisirwa ndechekuti vanhu ava vanenge vachiita bonde risina kudzivirirwa. Kune zvirwere zvakasana mukondombera nezvimwe zvirwere zvepabonde. Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvavanofanira kutarisira nekuti mapiritsi aya anongodzivikira kuti vasaite pamuviri chete, asi zvirwere zvepabonde hazvidziviriri. Uyezve kushandiswa kunoitwa mapiritsi aya anofanira kushandiswa nomazvo kuti adzivirire pamuviri. Asi vakaramba achishandiswa zvisizvo, zvinozoita kuti vanowanwa atadzi kushanda zvakanaka munhu obata pamuviri panenge pasina kutarisirwa.
Dr. Moses Macheka, avo vanoshanda neZimbabwe National Family Planning Council, vanoti vanhu havafaniri kushandisa nzira iyi senzira yekuronga mhuri.
But isusu tinokurudzira kuti itaitwe kuita kunge like tingaiti a routine method yekuti nhasi wasangana nemunhu pabonde, then after 1 week wodzokera futi woitora, after 1 month wotora futi. Saka ukaona munhu akadaro, it means kana unyanzowana ruzivo rwakakwana.
Mamorning after pill anoshandiswa kudzivirira pamuviri kana akanwiwa mukati memazuva matatu mushure mekuita zvepabonde pasina kushandiswa makondomu senzira yekudzivirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Pane varume vaviri vamiswa pamberi pematare nhasi vachipomerwa nyaya yekutengesa nyanga dzenzou zviri kunze kwemutemo. Munyaya inonzi ine chekuita nemwana wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Varume vaviri vanoti vafarike nemadzinga pamwe navatafadzwa pamire vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachinzi vakabatwa vachitengesa nyanga dzenzou dzinokosha zviuru makumi maviri nezviuru zvemadhora kuchizvarwa chekuAustralia vaAdrian Stein zviri kunze kwemutemo. Muchuchisi wenyaya iyi amai Francis Mukumbiri vaudza dare kuti vamadzinga vaityairwa navapamire vakabatwa muHarare muna kukadzi mushure mekunge mapurisa awana runyerekupe rwekuti vamadzinga vaida kutengesa nyanga dzenzou zvisiri pamutemo. Gweta revasungwa ava vaGift Mtisi vaudza Dare kuti pane magwaro akawanda vanoda kuti vasungwa vaone. Nyaya iyi isati yatongwa, anosanganisira passport yavastein, magwaro anoratidza kuti vaiva nemvumo yekushanda semutori wenhau munyika pakaitika nyaya iyi, sezvo mapepa avo ari pamberi peDare achiratidza kuti mutori wenhau. VaMtisi vati vanodawo zvakare kuti kambani yeEconet ipe huchapupu hunoratidza kuti gwaro raburitswa nehurumende rinonzi rinoratidza manhamba akafonwa navastein ndiyo yakaburitsa gwaro iri. Vaenderera mberi vachiti vanoda kuzivawo kuti anonzi Anna Helena Rubik, uyo anzi nemuchuchisi chizvarwa chekuPoland, ane hukama hupi navastein avo vave mufakazi wehurumende panyaya iyi, sezvo vastein vaishandisa nhamba yenharembozha yakanyoreswa muzita ravaRubik. Asi muchuchisi wenyaya ati vastein havazivane navaRubik sezvo vakangotengawo simukadhi kubva kune vanotengesa mumigwagwa rakatonyereswa kare muzita ravaRubik. VaMtisi vati ikodzero dzevasungwa kuve nemapepa ose achashandiswa nehurumende mukutongwa kwenyaya iyi.
Tapinda mudare, isusu takanhasira ive zuva rekutongwa kwemhosva, asi tasvika tapa chikumbiro chekuti tine chikumbiro chatakaita chatakanyora chekuti hatikwanisi kuti tigadzire dziviriro yemhosva nokuda kwokuti pane zvatinoda kuziviswa kana kuti zvinoda kuziviswa vasungwa zvakawanda. Zvimwe zvacho zvinosanganisira madocuments anoda kuoniwa, mamwe acho anofanira kunge akaverifaiwa kuti ndechokwadi. Saka tapa chikumbiro ichocho, Dare rikati zvakanaka izvozvo, information iyoyo chiagreai kuti information iri kudiwa ndeipi.
Mapepa asvitswa kudare nehurumende akabva kukambani yeEconet anoratidza kuti vastein vaifonerana nemwana wemutungamiriri wenyika vatariro munangagwa. VaMtisi vati vari kutoda kuongorora kuti chii chakanyatsoitika sezvo vachiti vakapiwa mapepa ekupomera vamadzinga mhosva nemusi wechishanu zvisina kuva panguva yakakwana yekugadzirirwa kunzwikwa kwenyaya iyi mudare. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati nyaya iyi idzoke kudare musi wa31 Chivabvu, apo hurumende inotarisirwa kunge yapa magweta evasungwa mapepa ose avakumbira ane chekuita nezvenyaya iyi. Sezvakatarwa nemurau kuti musungwa wese ane kodzero dzekuwana mapepa ose achashandiswa nehurumende pakutongwa kwenyaya yaanenge achipomerwa. Vastein avo vanga vari mudare nhasi vakaudza sangano renhau reAl Jazeera kuti nyaya iyi inobata-bata amai Grace Mugabe avo vavanoti vaitengesa nyanga dzenzou kunze kwenyika zvisiri pamurau. Mudare nhasi hamuna kutaurwa kuti ndezvipi zvakaitwa naamai Mugabe zvine chekuita nekutengeswa kwenyanga dzenzou idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda mumaprimaries emapato ezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Jesse Majome vanoti vari kukwikwidza musarudzo yekutsvaka achamirira Harare West vakazvimiririra. Mutungamiriri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance BZA vanowa manyika vanoti bato ravo harina kubatana nemamwe mapato anopikisa kana kupinda mumibatanidzwa iripo nekuti hazvisi kuoneka kuti mapato aya akamirirei. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, titumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mwina ntungamili Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
we as a party have been fighting for reforms of these unfair practices which indeed must be reformed.
Njengebandla sihlezi sikhala ngokuthi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqutshwa ngalo elizweni.
Umeli we Harare West etalele parlamente engowecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Unkosazana Jesse Majome uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo.
Nxa yiyo indlela abanjwa ngayo kusiya phambili luzahlupha kuZANU-PF luhluphe futhi kulo ilizwe lonke. Yikho phela emazweni amaningi ukhetho lwangaphakathi kuma-political parties okuthiwa ngama-primary election ebanjwa ngaphansi kwenhlanganiso eyiyo ekhangela ngezokhetho kuleyo ndawo.
Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olama-primary elections namuhla kwezinye isigaba zelizwe kule ngxaki ezithile elihlangana lazo. Kusungulwa uhlelo lokuhlaba abantwana abangamantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane le-human papillomavirus elibangela imvukuzane yomlomo wesibeletho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli we Harare West etalele parlamente engowecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Unkosazana Jesse Majome uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo. Ngakho uthi kasoze abe saphatheka kukhetho lwama-primaries olwebandla lakhe. Kodwa uphange wathi lokhu akutsho ukuthi usiphumile ku-MDCT. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMajome uveze lokhu emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe eCivic Center emzini weMarlborough eHarare wokwazisa inyathelo aselithatha lokuncintisa ezimele. Ngaphambilini ubikwa ehlangane lomgcinisihlalo weMDCT uMnumzana Morgan Komichi lohlangothi olubona ngezokhetho ebazisa ngaleli nyathelo lakhe. UMajome uthi angake aphatheka kukhetho lwama-primaries olungahlelekanga kungakho esekhethe ukuncintisa ezimele.
We as a party have been fighting for reforms of these unfair practices which indeed must be reformed.
Njengebandla sihlezi sikhala ngokuthi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqutshwa ngalo elizweni. Kuyinto eyaziwayo ukuba inkokheli ebandleni lami ithi akumelanga siphatheke kukhetho nxa leyo nguquko ingasabanga khona. Pho mina ngiphatheke kanjani kukhetho lwama-primary olungahlelekanga? Abebandla lami besehluleka ukwenza khona kanye esihlezi sikhala ngakho lapho kuqutshwa ukhetho lokukhetha inkokheli yelizwe.
Unkosikazi Thiwe Masundire, isakhamuzi se-Ashton Park eHarare West, uthi uyalijabulela inyathelo elithethwe nguNkosazana Majome.
Inyathelo lelithethwe nguJesu siyalemukela
ngokuhlukuluzwa esibone ekwenziwe yiparty yethu. UJesse ngummeleli weparty yethu eMDC okweminyaka eminingi. So besikhangelele ukuthi ahlonitshwe. Ngalokhu abakwenzileyo asali lokhu asekukhethile, siyakwemukela.
Unkosikazi Masundire uthi okumzwisa ubuhlungu ngalolu daba yikuba kusetshenziswa owesifazane ukuhlukumeza omunye owesifazane.
Sibona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba iparty yethu yayithena omama abasimelelayo ephalamende balutshwana. So siyamangala ukuthi umama omunye akhonteswe ngomunye umama. Yikwengezelela kumbe yikukhipha. Besikhangelela ukuthi lapho esimelelwe khona ngomama kungabi lomunye oza contesta umama, ngoba umama ukhona. Lo mama omutsha siyamemukela ukuthi ingabe ufake kwenye indawo okungala mama, ukuthi omama sande ephalamenti.
Okusekelwe ngunkosikazi Thandeka Ngulube wasesigabeni sikaMajomo eHarare West othi kabahlalisekanga ngosekusenzakala kuMDCT.
Sizobuhlungu kakhulu, asisakwazi ukuthi okwenzakala kuparty yethu yeMDC, ikakhulu abantu bona laba abakhulu phezulu kuNational Council ngathi ukuthi khona bakubona njani nxa kusiba nje ngenye indlela sebebulala iHarare West.
Uqhubeke ethi yena labanye besigabeni sakhe eHarare West bafuna ukumelwa edale lephalamende ngumuntu oyisakhamuzi salesi sigaba ngoba ezwisisa inkinga ababhekane lazo.
Yi-constituency yabomama emelo mama, sifuna izinto ezilengqondo njengabomama, asifuni izinto ezenziwa zizinto ezingekho emthethweni. Esikufunayo sifuna balandele umthetho, i-constitution. Konke abakwenza bakwenze belandele i-constitution ukuze ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe lelungelo lokutsho afuna ukukutsho.
Ngolwesihlanu olwedluleyo uMajomo wazise ukuba akasaphatheki kukhetho lwama-primaries. Sekuvela ukuthi inkokheli ye-MDCT ifuna unkosazana Johanna Mamombe ukuba amele lesi sigaba. Kubonakale amalunga ohlangothi lwabasakhulayo abazithi yi-Vanguard e-Civic Center ngesikhathi lomhlangano lentatheli zindaba usenziwa lanxa bengasazange bawuphazamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Amanye amabandla aphikisayo athi azakwenza konke okusemandleni awo ukuqhuba ukhetho lwawo lwama-primaries ngendlela engelabuqili, njalo engasoze idale ingxabano phakathi kwamalunga awo njengalokho okwenzakale kuZANU-PF laku-MDCT. Kubika uGibson Bebe.
Abamabandla ehlukeneyo batsho lokhu emizameni yokuvimba ukuba kungabi lokufuthelana lokuxabana phakathi kwamalunga njengalokhu obekusenzakala ebandleni leZANU-PF lele-MDCT. Ama-primary elections lukhetho olwenziwa phakathi kwamabandla ukuze bakhethe abantu abazancintisa bebamele kukhetho lwelizwe oluzenziwa lonyaka eZimbabwe. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ebandleni lakhe ama-primaries enziwa nje kuphela ma enye yezindlela abayisebenzisayo sezehlule, ngoba beqakathekisa ukukhulumisana abantu besitsho abafisa kwenziwe.
Njengebandla thina asigijimeli ama-primary elections, sile nto ekuthiwa yi-consensus mangakubiza ngesikhiwa, lapho ama-candidates ethu mabengaba bebaningi esigabeni bayakhulumisana bevumelane bephumelo yedwa oyabefuneka khonapho. Yikho esikwenzayo lalo nyaka sikhangelela ukuthi seba lama-primary elections, ngoba indawo eziningi sekukhulunyisene sesilo candidate oyedwa ofunekayo ngesigaba langesigaba.
Omunye njalo yisikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo ele-UANC umnumzana Alpheus Mapranga uthi kwelakhe ibandla bayahlolisisa ngokugcweleyo ukuze amalunga ebandla abe yiwo azikhethelayo inkokheli alethemba lokuthi izagcwalisa izifiso zabo ngokweneleyo.
Okwenzakalayo ngakithi ama-primary siyawayenza, satshela abantu ukuthi ngama-districts abo nama-province vazidingira abantu avavatandayo kundaweni zavo ukuthi kungabe lokukalakala kwabantu besithi sabanika abantu bona bengabafuni.
Okhekelela elinye lamabandla aphikisayo ele-Renewed Democrats of Zimbabwe, RDZ, umnumzana Elton Mangoma, uthi bona indlela yabo iqakathekisa ukuthi abezingcweti ezigabeni ezithile yibo abamelayo kuvunyelwane, ikanti-ke nxa bengehluleka yikho lapho abaqhuba khona ukhetho lwama-primary.
As COD, we have got a philosophy first of making sure that we have got a devolved state.
Simendlela esenza ngayo izinto eyokubona ukuthi siyapha amandla ezigabeni ezehlukeneyo, eyokubona ukuthi silabantu abenelisayo emakhansilini ethu lasezigabeni esivela kuzo. Ekukhetheni wethu abazasimela, siyancintisana sinike ithuba lokuthi abalesifiso sokumela izindawo zabo bakhankase. Kusiya ngempumela yokhetho, abantu bayasimela ezigabeni ezijiyeneyo nxa kungela kuvumelana. Yikho-ke lapho esenza khona ukhetho ngaphakathi kwethu.
UMangoma akasachasisanga ukuthi ibandla lakhe selilabo abazamela kukhetho lonyaka. I-ZANU-PF iqale kumaviki amabili edluleyo ukuqhuba ukhetho lwayo lwama-primary olungahambanga kahle elizweni lonke jikelele, lwaze lwaphindwa. Kodwa lalapho soluphindiwe, lokho kulokukhonona ngendlela oluqhutshwa ngalo, abalandeli balo bekhala ngokuthi babanjwa ngamandla ukuvotela abantu abangabafuniyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ibandla le-ZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olwama-primaries kwezinye izigaba zelizwe namuhla kule ngxaki ezithile elihlangana lazo. Iphephandaba le-Herald lithi esigabeni se-Glenview South ukhetho lolo kalusenziwanga ngemva kokuba kuqhamuke ukuphikisana phakathi kwabancintisanayo phezu kokuthi i-constituency le iphelela ngaphi. EMtare North, abanye abasekeli baleli bandla babikwa beyale ukuvota ngemva kokuthola kulomuntu oyedwa kuphela emaphepheni okuvotela. EMtare West, omunye obencintisa umnumzana Fred Mushipe ubikwa ethole ibizo lakhe lingekho. EZimba North leSouth, ukhetho lolu lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba bebebaningi abantu ekade belokhu bengakavoti ngalintambama. Ukhetho lweZANU-PF lolu luphindwe ngemva kwengxabangxoza ebekhona kukhetho lwakuqala lapho ukubikwa kwaba lokuqilibezela khona. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kubonisa ukuthi kumele kuphakanyiswe indlela okusetshenzwa ngayo kubanjwa ngayo ukhetho. Nxa yiyo indlela abanjwa ngayo kusiya phambili, luzahlupha kuZANU-PF, luhluphe futhi kulo ilizwe lonke. Yikho phela emazweni amaningi ukhetho lwangaphakathi kuma-political parties okuthiwa ngama-primary election ebanjwa ngaphansi kwenhlanganiswe yiyo ekhangela ngezokhetho kuleyo ndawo. Nxa kuse-South Africa, i-IEC, i-Independent Electoral Commission,
ngako kwenye indawo lako kanjalo kanjalo bekufanele ukuthi izekhi ibe yiyo ekhangela ngama primary elections ama political parties wonke a registered with izekhi kwenzelwa ukuthi i democracy leyana ukuphathwa kokhetho kusukele kuwa ama party ngokwawo ukuthi kufika abantu esibangeni sokuthi babe ngama candidates ku national election kube yikuthi babuye ngendlela efaneleyo izekhi yakuleli lizwe ijila ukuthi ukhetho lwakhona luhambe free and fair kumele iqalele khona ngale ibe yiran ukhetho hayi ukuthi ama political parties azizanele ukhetho.
Umcebisi kamongameli Mnangagwa ubaba uMtswangwa wayenqotshiwe kukhetho lwakuqala kodwa kulolo usenqobile ngoba obencintisana laye uthe akasancintisi ungathini ngalokho?
Kukabili kungenzeka ukuthi kwakudlelezelwe emuva le kumbe nje sekudingeka ukuthi ancetshwancetshwe lo wayenqobile athenjiswe lokhu lalokhuyana okubuhlungu kumbe okuyintokozo ukuthi aphume kodwa ngandlela thile kuselento eziningi ezifanele ukuthi bazichazele uZulu ukuthi ngempela yini ukhetho lalungahambanga kahle ngalesiya sikhathi kumbe lwahamba kahle wadliwa uMtswangwa sokube yindlela yokuthi-ke kuko kwakhona kwenzelwe ukuthi uMtswangwaza wine okungenzeka ukuthi kube lokwethusela phakathi kumbe njalo ukuthembisa okunye okuyiziwiji okumnandi kusamele baphumele kuZulu bamchazele ukuthi kathi vele kuhambe njani.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekubulawayo. Live talk lamhlanje sixoxa ngokhetho lwama primaries kumabandla ezombusazwe achiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wohlangothi lwabacuphi kweleBhilithane uAndrew Parker wetheza eleRussia umlando wokungahloniphi imithetho yezomvikela emazweni womhlaba. Umnumzana Parker wethule amazwi la ngemva kwesehlakalo sokufakelwa ithefu kwake waba ngumcuphi weleRussia osehlala kweleBhilithane uSergei Skripal kanye lendodakazi yakhe uYulia ngenyanga edlule. Kubikwa sokufe abantu abangabalitshumi lathoba nemunye kwele DRC bebulawa ngomkhuhlane we-Ebola. Lokho kubikwa inhlanganiso ye-World Health Organization. Umunisipala wakobulawayo sesungule uhlelo lokuhlaba abantwana abangamantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane elibangela imvukuzane yomlomo wesibeletho ele human papilloma virus HPV kubika ubathabile Masuku.
Abantwana abahlatshwayo ngabaleminyaka engamachumi kusiya kuchumi lane njalo phazabe behlatshwa ezikolo lasemtholampilo esemzini wakobulawayo. Okhangela ezempilakahle edolobheni lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthe uhlelo lolu luqala namhla njalo lujonge ukuvikela umkhuhlane wengulamakhwa yomlomo wesibeletho. Uthe umkhuhlane lo yiwo osubulala omama kakhulu yikho sekuthethwe amanyathelo okuthi uvikelwe ethi abantwana laba bazahlatshwa ihlandla lesibili ngemva komnyaka.
Kusukusela lamhlanje mhla ka-14 May kusiyafika mhla ka-18 ngolwesihlanu abogajwa lezempila kahle kahulumende behlangene laba ezempila kahle abamakhansili kugoqela kunye lobulawayo bazabe bephumile bekhankasa ukuthi bahlabe abantwana abaleminyaka esuka kwelichumi kusiya kwelichumi lane 10 to 14 years amantombazana behlatshwa ivaccine ukuthi bavikele umkhuhlane we cancer yesibeletho umlomo wesibeletho ekubizwa ukuthiwa yi-cervical cancer bahlatshwa ivaccine le evikela i-human papilloma virus ebangela insumpa ibangele le cancer yemlomo wesibeletho kunye leminye imikhuhlane le.
Udokotela Sibanda wengeze wathi ijekiseni le isike yasetshenziswa kwezinye izabelo zelizwe ethi akulabufakazi bokuthi ilakho ukubangela eminye imikhuhlane.
Mnyaka yonke sesiyabe sibahlaba ukuze sibone ukuthi lo mkhuhlane womlomo wesibeletho uyehla ngoba sokutholakale ukuthi lo mkhuhlane ubulala omama kakhulu kumakhensa wonke abo mama yohamba phambili lo wekhensa yomlomo wesibeletho. I-vaccine leyi isike yazanywa eziqintini ezimbili ezigabeni ezimbili e-Beitbridge la kwesinye isigaba esemashonalini nimbona ngani kukoseke Chitungwiza kutholakale ukuthi ayilama-side effects abalulekileyo kumbe atheni. Siyazi ukuthi yonke into engena emzimbeni evele ingahlala emzimbeni ilakho engakwenza okungajwayelekanga umuntu angezwa ubuhlungu khona okuhlatshwa nje abanye vele siyakwesaba kodwa kwakuliqiniso yokuthi li-injection ngathi ivikelekile isefu abantwana kubonke abaphume bayehlaba ngoba ibavikela imikhuhlane umkhuhlane noqhakathekileyo kakhulu.
Uphenyo olwenziwa yi-Information Center on HPV and Cancer, i-HPV Information Center ngomnyaka ka-2017, luveza ukuthi ngomnyaka ka-2012 inani labo mama abangaphezu kwenkulungwane, i-1,451, babebulawa ngumkhuhlane lo ngomnyaka, kodwa inani lelo selaqansa. Omunye umzali wakobulawayo unkosikazi Jennifer Khaoma usola ukuhlatshwa kwabantwana ethi bona bakhula bengahlatshwa njalo iningi labo selikhule lakhokhoba kodwa bengaguli. Uthi njalo abantwana abaningi bayagula okungaqedakaliyo ngemva kokuhlatshwa.
Akuhambi kuhle ngoba singakhangela thina ukukhula kwethu akuzange kube khona izinto ezinjengazona lezi ukuthi kuya prevent i-cancer ngoba i-cancer sasiyibonele ebantwini abakhulileyo ogogo ngoba nxa sokupreventa so sokungani izinto ezilethe umkhuhlane ngoba ngingakhangela futhi ama-injections la abanye abake bawahlabela abantwana abanye abantwana bagulisile abanye abantwana bafe intaba yenza njani so thina njengabomama vele sesingani vele kasisakuthakazeleli ukuthi abantwana baphonge hlatshwa behlatshwa ye bangahlatshwa kodwa sokungani kusinika i-question mark ngoba vele ama-injections amaningi aselima zabantwana.
Umnumzana Innocent Dube ohlala eNkulumane uvumelane lokhawoma ethi kumele kuqale kwaziswe uzulu ukuthi kuhlatshelwani ukuze babe lolwazi ethi njalo abantwana bavame ukugula ngemva kokuhlatshwa.
Mina mvumelani le nto yona le ukuthi abantwana kumele bavaccine to against i-cancer. I-cancer yakho nivela ngapi? Yinto yokuqala abantu kumele bayidingisise. Ngiwasikhathele lapha abantu lokhu behlatshwa ama-injection angapheliyo le mikhuhlane yakhona lokhu isanda kutsho ukuthi khona lokho kuthiwa kuyavikela yikho kwenza ukuthi abantu babe le mikhuhlane. Cela ukukhuluma endakwekele kathesi ngoba kula muntu ongaphanga ukuhlatshela umkhuhlane angelawo angazange awugule.
Unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa uyakhokhela ekukhankaseleni ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha elizweni lonke jikelele. Ngomnyaka odluleyo, umphathintambo wezempilakahle usungule amanyathelo azathathwa lilizwe ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha yesibeletho abizwa kuthiwe yiZimbabwe National Cervical Cancer Control and Prevention Strategy. Lokhu kuza kwenziwa kuze kuyemiswa ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kweze nguqu lamhlanje uqale kuhle umqeqeshi omutsha weqembu leDynamos uBig Zuze lobanje evuma layo ukuba ubhekane lomsebenzi onzima ukuze aphakamise iqembu leDimbare elona eliqale kubi emidlalweni yalo yalonyaka eKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leDynamos linqobele bulawayo Chiefs nge-1 kanyaya emdlalweni wakuqala uzuze nguyozibambe esidukwini. Njalo ekupheleni komdlalo lomqeqeqeshi uthe yena iqembu leli belivele lingadlali kubi kwimidlalo edluleyo, kodwa obekuswelakala ukuba lilithele emambuleni ibhola.
I think there's still work to do. Sivele sidlala kuhle, sisiba lamathuba amaningi emidlalweni yonke ebesiyidlala, kodwa impumelelo yiyo ebisiphika. Usasenzima umthwalo esibhakane lawo njengoba nje siqala, kodwa sizatshona khona sisebenze gadalala ukuze siye phambili njengeqembu.
Uzuze kube ngumsekeli kaLloyd Mutasa, yena osephiwe isikhundla sokuba ngu-technical director weqembu leDynamos, loba nje abalandela umdlalo wenguqu besithi kufana lokuthi uxotshwe ngezindlela eziphansi ngemva kokuba leli qembu liqale kubi imidlalo yalo yalonyaka. Kusenjalo phezu kwengalane yemiklomelo iqembu lenkezi Platinum Stars liqhubekela phambili lichaya eziwayo njengoba linqobe leCapes United nge-2-1 ngesonto. Limpumela itsho ukuba iqembu lenkezi selikhokhela ngemiklomelo emithathu phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engamashumi amabili lathoba munomunye, ikanti lihlezi endaweni yesibili yele-FC Platinum lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa leqembu le-Triangle kungela qembu eleni eliseyo kulitshayela emambuleni. Iqembu le-Highlanders liyale lokhu lisendaweni yesithathu, loba nje libe ngutshikilobhanqa 0-0 leleyada, njalo lile miklomelo engamashumi amabili lanye. Kuthi endaweni yesine kule qembu le-Chicken Inn lona libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-Chapungu, njalo lile miklomelo engamashumi amabili. Emsileni wengalane kule qembu le-Mutare City elile miklomelo yisikhombisa, njalo libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-ZPC Kariba. Kuthi phezu kwalo kulamaqembu amathathu ale miklomelo eyithoba munomunye, njalo lawa ngabalisa eleShapane Mine, eleZPC Kariba kanye leleChapungu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Tuna lami insizwa etabuka echolocho uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umeli weHarare West edalele parlamente ongowe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Jesse Majome uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo. Ibandla lezanu PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olwama primaries kule ngxaki ezithile. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.